Vachitaura pamusangano wekunzwa matambudziko anosangana neveruzhinji pakutorwa kwemagwaro aya. Vazhinji vati vanavo vari kutadza kuenda kuzvikoro nechaya kwemagwaro anodiwa kumaruwa. Sadunhu Nyamutake vamafosha Minuka vati vagari vekumaruwa vari kukundikana kutora magwaro ekuberekwa kwevana vavo nenyaya yekuoma kweupenyu.
Zvishero zvedu zvizhinji inyaya yekuti makosti akudhura kuenda kwavanhu kundotora mabirth certificates nemawitnesses. Zvinovadhurira izvizvo uye kuti kana munhu abuda muchipatara asina kubuda ne-death record kuzondotsvagirwa death record unozvibhadhara search fee. Ndo matambudziko atinawo iwayo.
Mumwe mugari vadzoona kuti mugwagwa vatiwo vari kutadza kutora gwaro rekuberekwa kwemwana wavo nekuti vakasiyana nemudzimai wavo uyo vasingazivi kuti aripi nekuti mutemo hautendedzi kuti mwana atoreswe magwaro pasina amai vake.
Kuti ndikuda kutorisa mwana birth certificate but ndikiri kuregistration manje vanenge vachida mai vacho kuti ngavapi ngavaipo mai vacho ndapedzisira kuvaona 23 years or so back. Saka kuti nditi vari pati handizivi pavari. Kuhama dzavo kwandakaenda mai vacho vakashaika stepfather vacho vakashaika. Saka kuti ndizoti pananga vana marelatives acho ari pedo chaivo chavo ari pati ndiwo anonzi kusha kwavo chavo kwaanozvarwa ndekwagutu. Saka kwagutu kwacho kuti ndini ndoona chakavanhu vekwamoyo vapi vacho nokuti senemu yangu aishandisa ndimoyo. Saka kuti ndini ndoona vatsvaka njiva tsvaka pati asina kuchipa zvese izvi.
Ambuya Sibongile Masukumo vekumwe nezevati vari kutadza kutorera muzukuru wavo gwaro rekuberekwa kuti aende kuchikoro uyo akasiyiwa nevabereki vake vakaenda kusouth africa kwavakarovera ikoko.
Baba vacho vakaenda jeni namai vana kuzoka vazvi ndakavinda ini vasipo baba namai vakatoda vabereki vavo. Saka vabereki vacho handizoindonovawanepi havafoni havatumiri mwana wati vagrade 1 hana bhete kuchikoro vangotoda bhete. Ndisaondodini mwana wakamuzvara 2011 ndobva vakangoenda vangoti gare gare.
Vamwe vagari vachema chema kuti hofisi yekunotorwa zvitupa haisi kuvabata zvakanaka uye ndetachioko muhomwe kuti vanhu vawane magwaro avanenge vachida nechimbi chimbi. Amai Esther Nyambiya vesangano remasul united residents and respairs alliance kana kuti mura vapa humbowo vakamirira vagari vachiti mapasipoti haachatoreki zvizhinji hurumende haina mari yekugadzira. Sasgaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vatambira zviri kunetsa vanhu izvo vati zviri kutyora kodzero dzevanhu dzekuwana magwaro.
Well, ndingatanga nezvanyanya kubuda. Zvanyanya kubuda ndezvekuti vanhu vane madambudziko akawanda akasiyana siyana nenyaya yekuwana mabirth certificates. Zvikuru sei takanangana nevabereki vanenge vasina magwaro akakwana. Ivo pachezvavo havana mabirth certificates, havana maIDs. Saka kuti vatorere vana idambudziko hombe chairo nezvinenge zvichidiwa nemutemo. Vamwe vanenge vari masingle parents, mumwe mubereki akangoendawo ndokuendera tu haasiri kuzivikana kwaari. Saka vanopa magwaro aya kwaregistrar general vanenge ivo vachisimbisa kana kuinisisa kuti ai wakaenda munoya neumwe mubereki zvinenge zvichivagozhera izvozvo. Vamwe ndo vakaenda kumhiri kunyanyanya tiri kunoku vanobva kunana Mwenyezi kudhuze nekumabhodha kunana South Africa. Ivava vazhinji vavo vaita bhodha chambiki vakanobara vana ari ikoko zvinonetsa kuti vawanire vana magwaro.
Vamugwadi vati vari kuita ongororo iyi kuti vaone matambudziko anosangana nevanhu mukodzero dzavo dzekuwana magwaro ayo sezviri pamutemo wenyika. Vachipa humbowo kukomisheni mukuru webasa muhofisi inopa vanhu magwaro mudunhu rematsvingo amai Stemberi Chita vati vari kuzama nepavanogona napo kuti vanhu vaone magwaro nyore.
Kuzinisha ofisi kwoita ma-district 7 tozoita ma-21 sub-office.
Uye the provincial office ma-district mangani?
Ma-district 7.
7 districts
munishi? 21 sub-offices.
And 21 sub-offices.
Ari ma-district imomo yekuti vanhu vano vaitirwe nyore nokufamba. Uyezve tinoita mamobile registration.
We also carry out what are called mobile registration.
Patinenge tichienda pamadoorsteps evanhu.
We actually move around the doorsteps.
Yezvinezvi takapedzisira kuendako 2017
na 2018. The last time that we did some door-to-door registrations was in August
2017
to June 2020.
She then gets yoga.
Vamukwadi vati vatanyora gwaro richapiwa hurumende kuti igadzirise matambudziko arusangana neveruzhinji sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika. Nakamira studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.